vachitaura nevatori venhaume Harare nezuro sachigaro wemadzimai aya amai Clavis Ngoma vakati vamunangagwa vanotaura zvavasingaiti
tichingotevedzera matauriro apresident yedu vakatanoti zvoni hanzi kutaura kwemunhu kutaura kwamwari saka tiutotiwo semadzimai ekuhwange mwari vataura kuhwange for 95 days saka vari kuti chiinazvo nekuti pese paaingotaura izvozvo vainzi munanga angotaura vaipindura nekuti anzirura kuda kwamwari saka zvedu zvatakuita isusu kuhwange hakusi kuda kwamwari yo
amai Ngoma vakati vanhu vakawanda vava kunhonga svosve nemuromo kuhwange uye vava kutadza kuchengeta mhuri dzavo
vana vedu vasi kuenda kuchikoro nekuti tiri kushaya kutenga zvinhu zvinodiwa kuchikoro nyange kuchinzi mwana adziri kuchikoro pamusaka peschool fees asi kune zvinhu zvinodiwawo semauniforms maschool shoes zvitadzawo kutotenga nekutoisa chikafu zvacho patebhu mwana kuti adye tikutotadzawo kutozviita zvekuti vana vedu vakugumisira asi vana vasikana zvinotoafita vana vasikana zvikurusa nekuti vana vasikana vanogumisira vakuitoenda pabonde vari vadikiki vachingonyeperwawo kuti vangowanawo chimari chidikidiki tivagone kutotenga tumwe tudiki zvekuti vadye
amai Ngoma vakatiwo nekuda kweurombo munharaunda yavo vana vavo vava kuroorwa vachiri vadiki senzira yekutsvaga cheuviri
tiri kutsanirawo kuti vana vedu takuboregera vana vedu vachiroorwa vari vadiki tinenge tisina choice unenge usingoona kuti pamba pakaoma mwana hauna chaugona kurumitira kune mamidzi anenge anawo mwana chino anenge akatarisa kwauri semubereki asi unongogumiswa ngoregera mwana chino mwana wako we don't even report those abuses awo kuti gerini kune munhu ariura mwana angu ari mudiki nekuti zvindo zvati nei hapana chanachikwanisa kutorumitira
mutauriri wehwange Women on Demo amai Tovekile Shoko vakati vari kuda kuti kambani yehwange ipe varume vavo mari yemakore mashanu apera kuti vawane raramo
madimanzi edu ari pekuti tiri kuda varume vedu vabhadhare mari dzavo dzavari kuowiwa nekambani for makore mashanu and recenti dzandiri kutaura izvozvo zvino havasi kutombobhadharwa vari kungopiwa macredits which is 200 unowana kuti ipapo kambani iri kutoowa munhu mari inosvika 70,000 mukati me70,000 ari kungopiwa 200 pamwedzi ii tiri mari iri kutombokwana kuti tigone kuchengeta mhuri dzedu
amai Shoko vakati hapana musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa nevaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe pakusateerera zvichemo zvevanhu
hurumende yavamunangagwa neyavamugabe ndiri kuona ichifanana nekuti hapana rubatsiro rwakawana zvakangofanana zviri zvaingoitika pane hurumende yavamugabe nezviri kungoitika pane hurumende yavamunangagwa zviri kungofanana nekuti hapana rubatsiro rwachati chawana
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano wezimbabwe congress of trade unions vamichael kandukutu vanoti hurumende yechina hanya nevashandi nemhuri dzavo
isu tiri kuti kuhurumende yamunangagwa vabudisa pachena kuti havanei neupenyu hwevashandi uye havanei neupenyu hwemhuri dzevashandi saka isusu tiri kuti kuvashandi vazvionerewo zvaitika izvi mazuva 95 matiratidzira nhume dzavo dzese dzavatumira tikati vatumira vanhu vaviri so far vakatumira minista vaogogogofu kuzovatumira maikagume minista of labor dzese nhume dzadzina dzakwanisa kuunza kumhuri dzevashandi vari kutambura nevashandi vacho saka tikuti dai zvanga zvagona hurumende yaita mufungo mutsva panyaya yezvevashandi tinoziziva kuti hurumende ndo shareholder mukuru muhwange Collier Company
kambani yehwange Collier inonzi ine mari dzevashandi dzinosvika kumamiriyoni makumi manomwe madhora studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vekambani yehwange Collier kuti tinzwe divi ravo hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye kuti tinzwe pamiro yehurumende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.